Ya vasati vadzoka kumabasa vachiri vakaramwa mabasa vari kudzimba dzavo takamirira hurumende kuti itarise nyaya yemasalaries ana mukoti vakwanise kubhadhara ana mukoti nemari inotenga nema US dollar avari kuda anova iyo mari yava kushanda muzvitoro nemapazi akasiyana siyana atinoshandisa patinotenga zvatinotenga zvekurarama zuva nezuva zvava kuda maUS dollar. Saka vana mukoti vachiri kudzimba havana chokuisa kumabasa, havakwanisi, havana capacity. They are incapacitated to report to work. Ndo mamirira takaita zvinhu.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo?
Hurumende inofanira kuita nokukasika kuti igadzirise nyaya iyi nekuti muzvipatara muna kumira zvakanaka. Vanhu vari kutambura, vanhu vezimbabwe vari kuenda kuzvipatara vachida kunobatsirwa vachidzoswa kudzimba nekuti hakuna ana mukoti. Variko vacho vari kunetseka nekuti vobatsirwa sei nekuti vana mukoti vashoma shoma vakasara kuzvipatara.
Vana mukoti vakuru tiri kunzwawo kuti vakakanda mapadza pasi nemusi wechishanu. Vari kupawo zvikonzero zvipi?
Mamanagers, masister in charge, mametrons. Pari zvinezvi vari kuti vakutokundikanawo zvakutovanetsa kuti vaneta vane burnout havachakwanisi kuramba vachiendera mberi vechibatsira nekuti zvinezvi zvareba, nguva yareba stereki vana mukoti vasiko kumabasa. Saka tiri kuti hurumende kudai yakasika kugadzirisa nyaya iyi. Tiri kunetsekazve nekuti hurumende yakanyarara vadecida kuita kubvisa mari dzavana mukoti vari kuramwa mabasa. Izvi zvinhu zvatichiri kutarisa kuti zvabva kupi zvichienda kupi ende zvinhu zvinotikatsamadza.
Izvi munofunga kuti zviri kuitirwei chaizvo?
Ndi zvinotaridza kuti pari kuita victimization neintimidation kuchichidzirana, kuvharidzana, kumbundiridzana kwekuti vana mukoti vange vari vanhu vari kutya kuti vasataura kuti mari tiri kutambira ipani. Vana mukoti vari kuti hurumende kana iriyo decision yayada kuita iyoyo vacharamwa mabasa vose nevashoma vacho vanga vasara vachienda kumabasa kusvikira hurumende yakwanisa kudzosera mari idzodzo dzevana mukoti dzatorwa dzisina kunga dzaiswa mumaakaunti avo.